manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina ndira 5/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende mangwana mangwanani riri kutarisirwa kutambidzwa gwaro rekutanga rekuganurwa kwematunhu musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Mutungamiri wenyika vayamasoni Munangagwa voita urongwa hwekuzivisa vanhu nezvezvirongwa zvavanoti vakwanisa kuita kubva zvavakatora mhiko yekutungamira. Asi vanopikisa vanoti vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri vamabhara nemukuru wedare reHouse of Assembly, amai Helen Dingani, vaudza Studio 7 kuti gwaro rekutanga rekuganurwa kwematunhu kuitira sarudzo kana kuti preliminary delimitation report richasvitswa kudare mangwana nenguva dza9 mangwanani. Vati kana izvi zvaitwa zvinenge zvoreva kuti vanhu vanenge vokwanisa kuriona. Asi vamwe vasina kuda kudongwa nemazita mumapato akaita seZANU PF neMDC havasi kufara nekuganurwa kwakaitwa matunhu neZimbabwe Electoral Commission, vamwe vachiti vari kuda kuti pangoshandiswe zvakaitwa sarudzo dzadarika kana kuti sarudzo dzinotombomira kuitwa sezvo nguva yekuti gwaro iri rigadziriswe inenge yapera. Mapato ari mudare reparamende anoti ZANU PF, MDC neTCCC akatoudza Studio 7 kuti akakokwa kudare mangwana kuti atambire gwaro iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yekuganhura miganhu yemaconstituencies zviri mubumbiro remutemo. Rinofungira kuti makore gumi ega ega tinofanira kugadzirisa zvemiganhu tichitarisa kuona kuti vanhu vawanda zvakadii uye vakanzi vakaregista kuvhota vakawanda zvakadii.
Izvi zvinorevawo here kuti uwandu hwematunhu anenge achivhoterwa kana kuti maconstituencies aya hunobva vawedzerwa kana kudzikiswa muzvinafundo?
Namba yema constituencies haichinje, inongoramba iri ipapo pamazana mairi negumi 210. Uchinenge chiita kungochinja miganhu nekungoti alright apa pawandisa vanhu vangavafambe kwakati vadaro. Ndozvinozoita kuti kana vanhu vakaita vashoma kune dzimwe nzvimbo kana vakawandisa kune dzimwe nzvimbo kunokwanisa kuwedzerwa maconstituents. Kana kukawedzerwa constituents mune imwe province, zvinenge zvichitaurawo kuti imwewo province inenge ichitonge isisina constituents, nekuti namba inofanira kuramba iri pa210 ndo yakanyorwa mubumbiro remutemo.
Saka zvinhu zvinenge zvofamba sei kubva zvinenge zvapedza kunyorwa gwaro rekutanga nezeki roendeswa kumutungamiri wenyika iko zvino raakuendeswa kuparamende?
Ndo zvakatotarwa pamutemo, ndo mafambiro azvinofanira kuita iwawo. Ava vapiwa bwaro iri president neparliament vanofanira kuritarisawo vachiunza kuziva kwavo, sekuti veZimbabwe Electoral Commission havasiri vanhu vangaziva zvese zvese. Asi ava vakatisarudzwa nevanhu ava, unenge akasarudzwa nevanhu anonzi president nevakasarudzwa nevanhu vanonzi maMPs, ndo vanofungidzwa nemutemo wedu bumbiro remutemo kuti vane zvinhu zvakawanda zvavangaziva kuti apa pamuri kuisa muganhu apa hapaiti apa. Nekuti vanhu ava neava havangange vari muwadhi imwe chete kana vari muconstituency imwe chete. Kana kuti manumbers enyaya mazonyatsotarisa here zveshuwa zvinofanira kuitwa. Zvakawanda zvinoda kutariswa. Saka vanofanira kuti vatarise izvozvo zviri pabumbiro remutemo.
Ko kana paine zvimwe zvavanenge vasina kugutsikana nazvo muzvinafundo.
Vanotendezwa kuti aiwa izvi hatisi kuwirana nazvo kudai mukadai. Izvi hazvakanaka towirana nazvo. Vanotendezwa kunyora zvavanofunga vozvidzosa kudare rezeki kuti zeki itarise ichitera zvavanenge vataura zviya zvaizvi kana kusatora. Bumbiro remutemo rinonyora chirungu chekungoti ava vezeki kana vazopiwa zvabva kuparlamenti kana president vanofanira kuzvitarisisa, harizonyori kuti vanofanira kuzviteedza. Saka ipapo ndopangaita problem hapo kune vanhu, asi zvinenge zvichifungwa nebumbiro remutemo ndezvekuti vezeki vanofanira kuti vazvitende kunze kwekuti vaine pfungwa yekuti ii apa mazonyanya hamusi kutarisa mutemo, muri kutarisa pamwe zvepolitics. Ngatiti kana vari mupalamendi vosiyana nekutarisa zvido zvenyika, vongoti aiwa bato redu rakati toda kuti zvifambe zvakati, ipapo zeki inotendedzwa kuramba. Bati zvizhinji zvese zvinobva kudare reparlamendi nekuna president zvinofanira kutorwa nezeki yochigadzirisa rinonzi final report. Ndiyo procedure iri kufanira kuitika.
Nyanzvi munyadza zvemitemo vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Momaduku vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Pope Benedict XVI vari kutarisirwa kuradzikwa nhasi manherano kumarinda ari pasi pemuzinda weVatican zvichitevera munamato wekuonekana navo watungamirwa naPope Francis. Zviuru zvevanhu zvinonzi zvaungana panze peSt Peter's Basilica zvichionekana naPope Benedict, apo bhokisi ranga rine mutumbi wavo ratakurwa nekuiswa paaltar. Pope Francis vanonzi vatura mashoko anobata pamusoro pemabasa akaitwa naPope Benedict. Kunyanga hazvo veruzhinji vachinzi vari kubatikana nekushaya kwavo, zvinonzi kune vamwe vashoma vari kunyunyuta nekwavanoti mabatirwo avanonzi vakaita nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu mukereke yeCatholic Church nemabhishopi. Pope Benedict vakashaya nemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata baba tafadzwa kushamba vekereke St. Clair Assis kuWisconsin muno muAmerica, avakaitawo mukana wekusangana naPope Benedict pauzima.
Sepasi rose semakatorike rwadziwa zvikuru tichiona kuti Papa Benedicto hatichambofatikawana pano pasi, asi tinochema tine tariro tichiziva kuti mambo Yesu Kristo vakatifira nokumuka mukuvafi vakatipa that hope yatinotarisira kuti tichazosanganiswa navo navamwe vose vakatungamirira vari kuna Mwari.
Taona Pope Francis pavatungamira vachipa mashoko ekupembedza nekurumbidza mabasa akabatwa naPope Benedict, vakaenzanisa basa ravo neremwanakomana. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemashoko aya?
Ndingangoti Papa Benedicto vanga vari chipo chinobva kuna Mwari. Vanga vane chipo chenjikere, mwakaona kana mabasa avainyora nekutsanangura kwavaita chitendero, wainyatsoona kuti ivo papa vanga vane rudo namambo Yesu Kristo, rudo nekirike. Tinongotenda Mwari kuti takapiwa mufudzi aitya Mwari, but aida kukwevera vamwe pedyo naMwari. Saka tinoona kuti his heart was after the heart of Christ. And tinotenda Mwari kuti vakakwanisa kutifudza kwemakore akati all. And ndinovimba kuti dzidziso dzavo dzicharamba dzichibatsira vanhu kuti vaswedere pedyo naMwari.
Kune vamwe vari kushoropodza mabasa akabatwa naPope Benedict vachiti mabatiro avaiita nyaya dzekushungurudzwawo kwevamwe mukereke anga asina kujekeswa. Munotiwo naivavo?
Iya, tinongonzwa kuti pane mumwe anotaurawo mashoko akangosiyana-siyana, asi kazhinji kacho mukaona muupenyu hwemunhu, munhu anoita mabasa akanaka, pane vamwe vasingafarire mabasa anenge achiita. Asi makatarisisa pazvinhu zvose zvaitwa naPapa Benedicto, vavariro yavo yanga iri kuti vanhu vararame muchokwadi, vanhu vazive kuti Mwari ndiye chokwadi, Mwari haachinje, tika nemagariro dzatikapiwa naKristo hadzichinje.
Imi makaita mukana wekusangana navo munyama, mungavatsanangura semunhu akaita se?
Papa Benedicto ndingangoti vangari munhu angari very very humble, anga ane chipo chekuteerera chipo chekuti munhu wese anenge ari pedyo nawo anzwike and then vaizongokupayo mashoko ekukubatsirai kuziva kuti Kristo anesu nguva dzose.
Vanga vari Father Tafadzwa Kushamba vekereke ye St. Clair Assisi kuWisconsin muno muAmerica. Vakaitawo mukana wekusangana naPope Benedict pauzima vari parunare kwakare kuWisconsin neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vachatanga kuzivisa nyika nezvezvirongwa zvavakwanisa kuita kubva zvavatanga kutungamira nyika muna 2017 mushure mekupedigurwa kwehurumende yamushakabvo vaRobert Mugabe neMauto. VaMunangagwa vataura mashoko aya padandemutande ravo reTwitter uye vabva vatanga nhasi nekuti vari kuvaka dhamu reGwai Shangani. Asi vanhu vakawanda vari kupindura padandemutande ravaMunangagwa nepaFacebook yeVOA Shona vachiti nyaya dzeuori, upfumi nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu ndidzo dzinofanira kugadziriswa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukotara zvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi Paradza.
President Munangagwa vavimbisa kuti vachataurira nyika zvakaitwa nehurumende yavo kubvira 2018 kusvikana nhasi ende vogotipa muono wavo wokuenderera mberi nemaprojects avari kuita. Vataura nenyaya yeGwai Shangani chete haisiri iyo.
Ndezvipi zvimwe zviri kuitwa vaparadza mungapa muenzaniso?
Kune zvakawanda iye zvinezvi, kune Bide Bridge, Chirundu Road, and iye zvinezvi 400 kilometers dzeroad kubva muHarare kusvika kuBide Bridge dzava mutserendende. Saka Bide Bridge Border Post chaiyo iye zvino vakauya kuholiday kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa vari kungoti Zimbabwe yaomesa nekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka pabridge ipapo. Handizvo zvega, kwese kwese kumaindustry, kuminda, kuzvikoro, kwese iye zvino kuzvikoro zvihombe mauniversities ava neanonzi mainnovation hubs. Ende iye zvino uri kunzwa kuti Zimbabwe yakatobatana nedzimwe nyika kutumira chitundu musere musere kuenda mudenga umu, tichibatana nevamwe kuJapan. Mascientists edu akatobva kuJapan kunotumira chitundu musere musere ichocho. Saka usatamba nehurumende yavaMunangagwa.
Asika vanopikisa vari kuti havasi kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, vakavimbisa vanhu mabasa pavakadzoka kubva kuSouth Africa, vari kutiwo nyaya dzeuori hadzisi kugadziriswa munyika umu uye hurumende yavo iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa.
Pane vamwe vanenge vachishora ka, ungavadii vanhu vanoshora? Vanhu vanoshora iva muZimbabwe vakafanira nokuti even kana wakamubereka anogona kukuruma kumusanaka. Saka idambudziko iroro. Saka avo vakadaro hatina basa navo. Isu sehurumende tichitungamirirwa nababa vedu vaMunangagwa tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvavakatanga nazvo, zvavari kuenda nazvo. We are focusing kufuture, not kuhistory. Tirikuda kuenda kumberi.
Ene chinangwa cheya?
Kuti tisvike kwavaka tinofanira kusvika mumakore manomwe ari kuuya 2030, Vision 2030. Ndokwatakananga ikoko, hatisi kutarisa kumashure, tiri kutarisa kumberi. Saka tese takangomirira president kuti vachatipakurira chii sezvavataura.
Mutevedzeri wegurukotaro zvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi Paradza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya.
Nelson Chamisa neCitizens Coalition for Change vachapa muono mutsva, shanduko itsva, upenyu hutsva kuvana veZimbabwe. Iro rigore rino ratiri kupinda risati rapera muna August.
Asi munotiwo kudii nemashoko avaparadza aya ekuti vaMunangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda?
Ndanzwa zvataurwa nemukoma wangu vakaindinesi Paradza. Vari kutarisira kuti president wavo ari kusiya chigaro muna August, achipa nguva yekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi iri pautungamiriri wavaNelson Chamisa, kuti achada kuudza vanhu veZimbabwe kuti akaitei. Chokutanga ndechekuti regai tiudzane tiyeuchidzane kuti nyama inonaka inotaura yoga.
Munorevei?
Kana paine mabasa akanaka akaitwa navamunangagwa nezanu PF nehurumende yavo, haadi kuti tinge tichiudziwa kuti ndakaita chakati nechakati chakanaka. Tinofanira kunge tichizoonera toga mumaruwa matinogara, mumisha matinogara, mumadhorobha matinogara. Zvekuti vanhu vezano, mutauriri mukuru wezano PF, mukoma wangu Kindness Paradza, sadeputy minister of information, vanotomirira kuti president avarangaridze kuti ndakazogona chakati nechakati. Ndakuda kuudza nyika kuti ndakagona chakati. Zvinoreva kuti panotori nemukaha pakati pekugona basa nekuonekwa kugona kwaro. Vana veZimbabwe havana chavanoona chakagonekwa nezanu PF. Ndosaka vamunangagwa vari kuti pane musi wavanofunga kuti vanoda kuvarangaridza kuti gore riya ndakagona zvakati, gore riya ndakagona zvakati. Zvinogonekwa zvinofanira kungoonekwa zviri muhomwe mako.
Munorevei vachikwinya?
Kana shanduko yauya inoonekwa iri muhomwe mako. Kana chingwa chichinge chakutengeka chinoonekwa patafura yako. Kana nyama ichinge yakutengeka inoonekwa patafura yako. Kana dzimba dzichinge dzakurenteka dzinoonekwa landlord newe muchiwadzana. Vari kutaura nyaya yeBeitbridge Border Post. Vana veZimbabwe vakabva kuSouth Africa vachiuya muZimbabwe gore rino vari kutogununguna kuti hakuna border rinodhura kudarika reBeitbridge. Chechipiri chavanotaura kuti kwa mutserendende kubva kuBeitbridge kuenda muHarare. Ngavatarise quality yeroad yacho. Basa rakaitwa asi harina kubuda zvakanaka.
Vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya vari parunare kuKwekwe naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kutanga mangwana rinenge richitungamira vanhu kuratidza kunyunyuta kwavo nekusajeka kwehurumende panyaya yekuti vana vaende kuchikoro pachena pasina kubhadharwa mari. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nemakore vachivimbisa kuti vana vechikoro vachadzidza pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti hurumende yainge yatanga chirongwa chekuti vana vadzidze pachena asi ichizviita zvishoma nezvishoma. Vakati bazi ravo richaita musangano nebazi rezvemari kuona kuti zvikoro zvingabatsirwe sei, asi vakati hurumende yagara iine zvirongwa zvakaita seBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM uye kubatsira vana kubhadhara mari yebvunzo. Asi mutungamiri weATUZ Vaobert Masaraure vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti hurumende iri kuita gudzira mukanwa.
Akuona kwangu ndikuona kunge democracy is at play and ma Republicans ari kuda vasiri kufara ne speaker wake, varuda kunonzi kumaximize ma chairmanship roles nezvakadaro daro. Saka tirikuona hedu kuti hano kusiyana kwepfungwa asi kudebate kuti vaone kuti zvavangakwanisa kuwana zvakanyanya chii and then pazoita voti yavanofarira.
Munoona zvichizobuda sei nekuti tinoonawo mumwe wemademocrats vari kuwanikawo vachiwana mavhoti akati wandei anoda kutokunda emarepublicans parizvino.
Ini handione kunge mademocrats achapinda. Chiri kuitika kwaita kudonzerana mumba yemarepublicans and tirikuona kuti pakudonzerana ikoko E20 vari kusiyana nevamwe ava 202. Saka tirikuona kunge mademocrats ese akabatana ivo vari minority ye 212, but marepublican takaona nezuro pavakaita vote yekuadjourna session kusvika nhasi kuti pazvakaitwa izvozvo vakabatana vese vakavhota kuti tizoita imwe debate nhasi.
Asi katomboti zvaramba zvakadai zvinozoreva chii kunyanya kubato irori remarepublican?
Zvavari kutaura vari kuti ivo kana zvaramba zvokuti Kevin McCarthy uyu watiri kutaura kuti ave speaker vachaita inonzi iyo plurality rule yekuti inonzi majority vote. Saka vachabvisa zvokuti bato rine masita akawanda nderipi ndo rinofanira kuunza speaker vozoenda inonzi majority vote. Saka ipapo ndopandinozoona kunge mamwe maRepublicans aya vachazovhotera munhu wavo.
Pane zvingadzidzwa here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvo?
Ya, zvatingadzidza zvakawanda nekuti tinoona kuti pfungwa dzedu dzakasiyana tese, and hapana mhirizhonga, hapana kurovana, hapana ari kusungwa, hapana ari kuthreatenana. Saka kungodibeta and then moona zvamunoita murunyararo mofamba zvakanaka nokuti tiri vanhu vamwe.
Tinoromba vateereri. Iyo yanga iri hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navatimu Muringai vanovatore Citizens Coalition for Change, chisarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuOhio, pamusoro pesarudzo dziri kuitika kudare reparamende reHouse of Representatives rikuedza kuvhota zvakare kutsvaga mutauriri webato kana kuti speaker. Iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navamasaraure pamusoro pekuti vana vanga vachidzidza pachena.
Mende edu iri kuwanza propaganda, vari kushandisa political banda paisingadiwe. Vana vakawanda vari kutodropa out nekushaiwa vanhu vanovabhadharira fees. Tsanangudzo dzavari kutipa hadzina hadzibatike. Vari kuti vane mari yakaiswa yemagrants etuition muzvikoro, asi isu takatarisa mari dzacho tikaona kuti tikatora mapitri nemaestri schools emuZimbabwe, mari yavakaisa mwana wega wega anenge achipiwa 560 bond pagore nehurumende yekuti anzi abhadharwa fees, inove mari iri less than $1.
Saka izvi zvinorevei vamasarauri?
Saka zvinoreva ndezvekuti hapana mari yamboiswa kuti pave nefree education. Tikatarisawo zvatiri kunzwa kuti vari kuti tiatora mari dzimwe dzebhimu neinei zvakadaro. Bhimu yagara iriko, and tingazotaure zvebhimu here kana taane free education munhu nemunhu anenge ari covered? Tikutarisa vanhu vari vulnerable futi havasi kumap3 nemaestri chete.
Sei muchidaro?
Kumaguta kwaane urban poverty inotyisa. Vabereki vazhinji vari kutadza kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuona kuti hurumende zvayo yaita mapoliticians ari kugadzirira maelections a2023 vasina chinobatika chavari kugadzira kuti chiitwe kuti vana vasaramba vachidrop out.
Mai Mbenge, muchitiwo muri kuda kuratidzira, mungatizoti zviri kufamba sei?
Mangwana musi weFridays 6 January tichange tichibatana nemacommunities kuti tinge tichiratidza kutsumwa kwedu nekushayikwa kwefree education ino inove yakasungirwa muconstitution yeZimbabwe. Saka ndopachatanga tichiita mumacommunities, tichiita masmall community protest. Asi musi wemuvhuro basa hakusi kuendeka nekuti ndo musi uri kuenda vamwe vedu kudare vachitongerwa mhosva yekuti vakakumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe. Saka musi weMonday hongu hatisi kuzoenda kumabasa, tichikumbira zvekuti tizivisa hurumende kuti kukumbirwa kwekuwedzerwa mari kwaiitwa neve16 vari mudare namusi wa9 ndiko kukumbira kwatichiri kungoita mari.
Mutungamiri weAtuz vaobet Masarure vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato anopikisa kusanganisira Citizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa anoti hurumende yeZANU-PF iri kuramba ichienderera mberi nekushungurudza nhengo dzemapato aya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanomirira vanovesa chigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhango yeZANU-PF muno muAmerica vaFrank Guni. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii zvavari kuchema nazvo.
Sekuziya kwamunoita musangano weTCC, musangano wevanhu, musangano wemacitizens. Saka mukanzwa vakuru vaakutaura kana kuti anhu aakutaura kuTCC vanenge vachitaura zviri kutaurwa nevanhu zviri kubuda muvanhu zviri kuitika kuna vasikala zvakazara muvanhu chero chembere neharawa kumamisha uko vari kuzviona kuti vasikala havasi kubatwa zvakanaka hatirambe kuti kana munhu apara mhosva asungwe asi tinoziva uko zvakare kuti mutemo unoti kana munhu asati aonerwa mhosva yacho haasati ane mhosva ane kodzero zvinoenderana nebumbiro remutemo wedu kuti atongwe ari kunze izvi hazvisirizvo zviri kuitwa kuna vasikara vasikara vari kutoita kunge vava kutopika kuna vanhu vari kutofamba vachitaura kuti vachamisa ngavaurayiwe vachamisa ngavapondwe asi vanhu ivavo vari kunze
vaguni manzwa mashoko ataurwayo navadzokora pindai tinzwe
aiwa tinonzwa nhumba dzavo dzavadzokora asi regedzai tijekesere vana vezimbabwe kuti sekutanga nyaya yavapinza yavasikara inyaya iri kumatare matare ndeehurumende harisi dare rezanu isusu kuzanu pf tine matare edu atinotongana kumusangano wedu asi nei nehurumende zvichemo zvese zvavari kutaura izvi ngavataurire magweta avo aendesei kumatare vatongi vematare ndo vanotonga nyaya nyaya dzekumatare dzinotongwa nevatongi vehurumende kwete nezanu pf toda kuti vanhu vajekeserwe ipapo kana munhu achinge apara mhosva kana achinge anenerwa mhosva anosungwa nemapurisa mapurisa oendesa macharges kune vematare vematare ndo vane kodzero chete munyika medu zviri pasi pebumbiro remutemo kuti vadecide kuti munhu anopiwa chibatiso chokuti atonge achibva kumba here kana kuti kwete isusu semusangano wezanu pf hatinei nezvinoitika ikoko kana dei anga iri nhengo yedu inenge yasungwa tinoti matare pedzira nai nemunhu wamasunga nemhosva dzaanenerwa kana totarisa dzimwe nyaya dziri kutaurwa idzi azvakare hazvinei nezanu pf zvinoitwa nehurumende hurumende iripo ihurumende yezimbabwe yese munhu wese ari muzimbabwe ari pasi pehurumende iri kutonga muzimbabwe
maita vagoni vadzokora pindurai tinzwe ndanzwa muri kuhonga
ndinotofanha kuhonga nekuti ndiri kuona kuti vaguni vari kuhwanda nemumwe tiri kuona pavari kuda kunzvenga napo tinozviziva isu zviri kuitwa nevanhu vezanu pf ndo vakaisa hurumende iripo iyoyi takaona mumwe wavo vezanu pf vatafadzwa mugwadi mune zuro chaiyo vachitaura nyaya yawingi d vachiti tichaita wingi d zvatakaita kuna job scala saka zvinoreve izvozvo kana mutauriri wezanu pf achienda achinotaura pamberi penyaya iriko kumatare edzimosa sezviri kutaurwa nadr guni mugwadi munhu mukuru muzanu pf mukuru chaizvo saka achiburitsa mashoko akadaro iwayo vanenge vachireva kuti vanhu vanofunga kuti chii ndopatinozotaura isu kuti zanu pf yakakepcha makotsi iri kutora makotsi seayo iwo achifanira kunge ari hurumende iri kushandisa vatongi iri kushandisa makotsi kuti ityisidzire vana vezimbabwe nekuti iri kuzviziva kuti kusarudzo uko inorakaswa inorohwa seri neseri navachamisa saka hapana imwe nzira yavakakwanise kuita panze pekutyisidzira vana vezimbabwe kuti vaende kunovavhotera
vaguni akasike kutanga bato renyu richipomerwa nyaya yakadai kana mhosva idzodzi dzekudzi muri kushandisa matare muri kushungurudza vamwe pamberi pesarudzo
ane bhora ndiye anomakwa ava anodyiwa havashaye chokutaura regedzai ndipindure vadzokora panyaya yavataurai yekuti mutauriri wezanu pf ndivamutsvangwa havana shoko ravakataura ramuri kutaura iroro zvamuri kutaura kuti vamugwadi vakataura regedzai tikupei kondekisi yacho kuti munzwisise musataurire vanhu zvisiri izvo musangano wezanu unopa mapress statement kuburikidza nemutauriri webato redu vamutsvangwa wongu vamugwadi mukuru wevashandi mumusangano wedu vanotaura vakamiririra rimwe chibande mukati memusangano wedu asi hapana pavakati isusu semusangano wezanu pf tichaita kuti wingidziya
tinotenda ndinokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina Gaino Gumedhi Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga, kandemiri ngokusipha indaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 5 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Elena, per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuthi abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
UZulu jikelele kazange wathintwa abantu abakonsultwanga ngokunjalo ama boundaries amanengi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
Uhulumende wazise izolo amalunga edale leparlamente ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi uKevin McCarthy webandla lama-Republicans avotelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale leparlamente lakwele Melika ele House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho ngoba kusobala ukuthi imali eyabelwe ugatsha lwezemfundo ku-national budget ingeneli. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamphathi intambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo ebike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana befunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena, per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Ngomnyaka umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolisiso eyenziwa ngabe World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngaphi le mali. Ababalisi bathi limali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo besithi uhulumende aqakathekisa imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho weselizweni bakhangelele ukwenelisa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana Ebhedi Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le. Asiqeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Ngabe kuyukuthi bathi fresh education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Norman Sibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owamntwana uSero Patrick Godimfile bahle bathi bafuna eyabo leyi eAmerika esibiza singama US dollars, bafuna i-cash umntwana engene esikolweni. So kuba into esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale ifees ukuthi engene esikolweni. So angazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thakunkana Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungele ukwamukela abantwana ngomvulo mhla ka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Incishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolu kayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion ukuthi eyaphezulu loba isecondary izathola izigidi eziphezulu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwean dollars. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo olwe delimitation olohlelo lokuguqulwa kwemingcele kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Lomhlangano uqhutshwa kusasa mhla ka 6 Zibandlela. Lesi saziso sibuye sakhipha njalo ukubana akusimalunga onke azakwenelisa ukuba sedale kusasa ngoba kulodubo lwendawo zokufikela eHarare. Kusitsho ukuthi amalunga avela ngaphandle kwedolobho leHarare wona azaxhunyaniswa enkundleni yobulembu iZoom kulomhlangano. Sixoxe lommeli wange West edale lePhalamende umnumzana Godfrey Dube ukuzwa umbono wakhe ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso sibili ukuthi hayi sesibiziwe ngePhalamende ukuthi sizoyamukela i-report yeZEC yokwehlukanisa lisabelo lokhu esikubiza sithi ngama-constituents. But sibiziwe ukuthi sibe khona kusasa, kodwa okukhona ukuthi ngenxa yohlupho lwezimali ngePhalamende kukhanya kabayenelisi ukuthi sonke sizokuthi gwaqa ngedale lePhalamende. So kusasetshenziswa lokho kuthiwa iZoom link kuza kuthi abaseHarare maybe kube yibo abalethuba ukuthi ba-attende in person, lalabo abanjengama-chief whip labanye nje abaseduzane leHarare ukuthi bangafika eHarare bayenze lo msebenzi base bebuyela ekhaya.
Lizwa njani ngesikhathi sakhona elibizwa ngaso liphakathi kwekhefu?
Okuyisimangaliso yokuthi we feel noma singakabi le position ethize njengama-political parties, but esikunazelela ukuthi i-timing efakiweyo kayiqondanga, i-timing okwenziwe ngayo kayisisiyo, bekumele kulungiswe ngendlela eyiyo ukuthi ilesikhathi abantu babe laso. Njalo le i-report kumele ngabe yanikezwa u-president ngesikhathi esifaneleyo abantu bonke sebedlulile phakathi kwekhefu. Kodwa kuyisimanga ukuthi sokuyinto kungathi nje ngiyobuthumuthumu, akusacaci kahle sokungathi kulokunye okufihlwayo. So sokusuka kusimangalise thina njengamalunga edale lePhalamende ukuthi kanti kuyini okukhona.
Kwaba lokuxoxisana na ngalo umbiko ungakenziwa.
Ku-obala ukuthi uZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa. Akakula muntu ohambileyo echasisa ukuthi hambe lolu hlelo kuyini okukhangeleleyo. So kuphonguba into yesidumejume nje kubuzwa abantu abalutshwane bayaziswe lokhu lalokhu, but umuntu uZulu wonke sibile kazange walithola ithuba lokuthi atsho ulumbono, or ama stakeholders athize kazange alithola ithuba lokuthi atsho ulumbono othize. So kuzaba indaba enzima phezu kwamalunga eParliament. Ngiyakukholwa kusasa ukuthi siyayamukela i-report leyi. Sokufakiwe ili ad hoc committee okuthiwa izacungukula, then isizayiletha futhi i-report mhlaka 13 January. Sesihlala njalo ngemva kwamalanga athize, I'm sure mhla ka 16 iyaqala ukudibhethwa sokukhulunywa ngayo. Ngilethemba ukuthi amalunga amaningi azaphakamisa ukungathokozi kwawo ngendlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lolu hlelo olwemingcele lwenziwa ngemva kwesikhathi esingakanani?
Le yinto eyenziwa every 10 years, so kumele iyenziwe ngendlela ezicacileyo, ngendlela eziobala, ngendlela ezisuthisa uZulu wonke weZimbabwe. Okwamanje uluZulu akasuthiseki ngendlela okuhambe ngayo. Ungathi uyakhangela amanye amawadi lakhe lapha kodwa esisikhona thina ngefollow samanye amawadi ayahlanganiswa amanye ayenzwa lokhu lalokhu but abantu kababuzwanga kuground kubuzwe ama individuals athize 1 or 2 or 3 kwahle kwabunjwa into eza affecta umuntu wonke okwethi 10 years ezibuyayo so kuyisicelo njalo sikhangele ukuthi lapha nxa sesikhulumisana ilindaba le kuzamele ibiselwe emva iyeqaliswa kacha maybe nxa kwehlule okwalesi sikhathi we revert back to what it was ngo-2018 sisebenze sinjalo siqhubeka sisiya phambili
umnumzana Godfrey Dube lilunga lebandla le-CCC njalo umela isabelo se-Wange West edale lephalamende imizamo yokubamba amalunga edale lephalamende amela ibandla le-ZANU PF yehlule ngoba bebengakusabeli omakhale khukhwini babo Ukhetho lokudinga usomlomo wedale lephalamende ele House of Representatives laseMelika luqhubekela phambili namhla. UKevin McCarthy nguye ofuna lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. UMcCarthy bamvimba ngokukhetha abanye abancintisana laye bengabe bandla linye. Ibizo lalowo owayengumongameli umnumzana Donald Trump liyathutsha lapha lalaphayana ekuvinjweni kukaMcCarthy. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto zizakala ngendlela ezizakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imi manzonzo imi ngenyawo olulodwa kabakatholi ileader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubukliwe buka-Trump lama white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonoko kuyenza amanye ama members amalutshwane ama Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Ngikho sibona nje kungani ama number kawahlangani kodwa I'm sure kulama negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina kuyatholile ama number bafunayo kodwa khonoko ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock sizabona ukuthi kuyaphetha ngani
siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican
yebo kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuparty yama-Republican ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo
lo ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esigabeni se-New York Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libikwa lokhu liqongile inani lezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi kunkampani ethengisa impahla ebulenjini emazweni omhlaba e-Amazon. Leli nani libikwa selifika kunkulungwane ezilitshumi lathoba minwembili 18,000 phansi kohlelo lwabo lokwehlisa indleko yokuholisa izisebenzi. Lokhu kuphume embikweni owethulwe umqondisi wale inkampani u-Chief Executive Izolo. Umongameli William Ruto wele Kenya ubike izolo ukuba uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokubuthanisa imithelo eminyakeni emibili elandelayo ukuze enelise ukwehlisa imali ayibolekayo enhlanganisweni ezithiyeneyo zomhlaba. Amabandla aphikisayo. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuwabhidlisa kungakenziwa ukhetho oluqakathekileyo lonyaka. Athi ukubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change lawemthwakazi Republic Party lamanye kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa uzonda ukuphikiswa. Athi akusakhankaseki emphakathini ngoba abaphikisayo bayabotshwa bengenza imhlangano lozulu. Kubotshwe amakhansila amabili izolo akubandla le-CCC okuthiwa ephule imithetho yelizwe ngokukhulumisana labathengisa impahla emgwaqweni njalo lezakhamizi. Okwamanje umnumzana Job Skala omele izengeza West edalele parliamente ekubandla le-CCC uselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo kulamalunga ebandla le-MRP lawo avalelwe entilongweni. Uyakhala lozulu ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kanye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-ZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Uhulumende ubhulo waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezibindi ayachaya nanxa ungasiwe wezani, vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe ubhulo uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona hhayi akulazimota zamapolisi manpower inlutshwana. Wena uzenzele nje umhlangano wakho usithi ebantwini hayi ngifuna ukuba ngukansila, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu pre-bail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuntu. Kuvele kwenziwa sithwala ubhulo entweni yonke. Ilizwe lifile kanti sikuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silo mgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezano kodwa.
Yes, ibe kulapho.
Akula mgwaqo.
Yes, ibe kulapho singakangeni kakhulu. Siye kugolide, uyazwela lapho golide bakhala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba bamakhansila amabili awesisi yabotshweyo njalo lo Skala, uJob Skala lokho ephakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngalipi la?
Ngiyabazi ama opposition activist njalo abanye abamele ama parliament abanye ama councillors abangakazi beligqobe eminyango wenkamba yamapolisa kube esidokisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye bakona benqoba sibili baze bayongena ama parliament lasemakhansilini angikhona khona ngale bengazange bayiboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi kumbe umuntu we-TBC kumbe wemthakazi kumbe umuntu we-ZANU-PF kumbe we-ZAPU, ibamba wonke umuntu. Oh, kulabanye abafruze izinto ngandle njengakona kade sokusho uka-Job Skala. Uka-Job Skala akulandile politics lokwa. Umuntu owayevele ezenzile into zakhe waya phambi kwe-court yamnika i-bail lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha i-bail kumele uzibambe kanti. Nxa ungakela ukwenza khonoko mhlawumbe uphenduka phambi kwethu sizakhipha konke lokwanade sikunike khona ama-privilege lawana sesikufake phakathi. Indaba yakho ithethwe uphakathi ngoba uyakuthengisa ukuthi una awufuna ukunjani ukulalela lokulandela izimiso zabo ezifakiwe khona abantu. So izinto abantu abazenzela bona bodwa. I've seen mina ukansela wami lapha enumber 6 laphana kakazaboshwe, u-MP wami lapha ephila nampoboma kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors abaningi ngabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithetho. Bancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
Ye ugolide uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wake walalela uInosi Nkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kodwa ekugcineni wagcina selikhuluma iqiniso. Bakhuluma ugolide ngesikhathi sikaMgabe ekugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona uMgabe ugangile. Khathesi uyakuveza futhi ugolide ukuthi ungaba muhle kubo ugolide kawula problem njengoba ekhuluma ngokokhansila bakhe. Umuntu ongathintwayo ngolungekuyo izanu lo bezakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya ayisiyo ka-PF izabi izanu yale sikhuluma ngayo izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho kuyo ibagijimisa la kathesi sebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu akusebenzi okuyilinto khona lokho akusebenzi nje uyakwazi futhi uthuma njengoba ekhuluma khona into ekhona thuma yekelani abantu bakhululeke impi eyaliwayo yayingeyokuthi umuntu kakhululeke namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyizana
thuma
izelelelehlwe ngusmithi lakhe inkalakata zezindlu ezilama-40 lokuzeni ezilama-40 bedrooms kodwa lisithi kulama-sanjini lisedlula usmith abazange bakwenze kwalokho elikwenzayo sikhuluma khona apha sibathathu nguwe thuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona
What singes to call it?
Unfortunately, when starting my Sisikuluma, Sisila Man was intentionally good to get Kiwa, Achubana, Lulazan, Angiko Lulazan, now Lambili, how much you would have Kosiami, I would have to take a good Savere Yapandra, Yukuba, but when I forgot who's in Zay. I would have those Wednesday, Lutuna, Ufari, who was the Dafleniago, whom the Abandona Bago. Into a call, I open a Luna. Asifundeni ukuhloniphana ngezikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi una so kumele ubona nganto wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa ukudlula abanye abantu lokwana kuthi engisela nje kuphela u-emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonitshwa it's very simple into lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama-councillors amaningi lama-MPs amaningi abamele ama-opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolisa kumbe benuke isitokisi ngenxa yokuthi baba besenza izinto ngendlela efaneleyo akusiyo ndlela ezanu PF lena.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Zikhala ezimathonsi intatheli izindaba zesifazane ngezehlakalo zokuhlukunyezwa ezihlangane lazo ngomnyaka ka-2022. Lezi zehlakalo ezibuhlungu bezibangelwa ngabezombusazwe, abezomthetho, abomvikela kanye lozulu ngokwakhe. Zithi njalo zithandazela ukuba lumnyaka ka-2023 uza kuba lobungcono lanxa kusesatshelwa ukuthi udlakela lwezombusazwe lulakho ukuqonga lapho ilizwe lizaqhuba ukhetho. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zesifazane lezi zithi zihlezi zisesabela impilo zazo ngenxa yokuthi zona zihlukunyezwa ngokuphindiweyo. Okwakuqala ngoba zingezesifazane, okwesibili ngoba ziqhuba umsebenzi wokuthapha indaba wona ovele uyingozi. Enye intatheli izindaba esebenza izimele, uLulu Brenda Harris, ulandisa ngahlezi ehlangana lakho yena lezinye intatheli izindaba zesifazane njengaye.
ongakhangelisisa nxa besifazane bethapha izindaba eziphathelane lezombusazwe bahlukunyezwa yilaba balezikhundla eziphezulu kanye lalaba ababanikeza izindaba amasosi ngesilungu kanye lalaba abasebenza labo okwenza imisebenzi yabo ibe nzima.
Uthi simtshayisa ngovalo kakhulu isikhathi sokhetho uBrenda Harris lapho athi ziyanda kakhulu izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba zesifazane elizweni. Enye intatheli izindaba yesifazane uVivian Marara uthi kuyadingeka ukuba lendlela ezingasiza ukubatholisa usizo olulondoloza impila kahle yengqondo yalezi ntatheli izindaba lapho zithe zedlula ebunzimeni bokuhlukunyezwa ngendlela ezijiyeneyo ze psychosocial support.
Kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuya gather ama stories and ukuthi apart from ukugather ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
Amabandla ezombusazwe amabili ayiwona amakhulu elizweni elezano PF lele Citizens Coalition for Change bathi bazimisele ukubona ukuthi zivikelekile intatheli izindaba kakhulukazi ezesifazane ngesikhathi ziqhuba umsebenzi lapho ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ka-2023. Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuzano PF umnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi bona benza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi zilondolozekile intatheli izindaba kakhulukazi ezesifazane lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
We strive to create an environment of safety that is universal to all of them.
Siyazama ukwenza ukuthi lo mumo usebenzele bonke abesilisa labesifazane ngoba le ntatheli izindaba zesilisa ziyahlukunyezwa lazo. Yikho nje lapho sisenza ukuthi ukhona lomumo senze ukuba ngosebenzela bonke abesilisa labesifazana. Siwathatha amanyathelo lapho kube le mbiko yokuthi ukhona ohlukunyeziweyo.
Umsekeli wesikhulumeli ebandleni le-TCCC umnumzana Ostalos Siziba uthi minengi imizamo abayenzayo ukubona ukuthi basebenzisana kakuhle lentatheli izindaba zilondolozekile engekho owebandla lakhe ozihlukumezayo.
Sesaphuma lohlelo kubana sincedise ama-journalist ngokuwapha ama-tag njalo sibapheke lama-reflector abhale ukuthi imedia lokufundisa abe-security bethu kwenzela ukubana kuhlonitshwe njalo ke ku-provide e-platform yalaba ke abathatha izindaba ke kunhlanganiso yethu kuma-program ethu njengebandla. Kubalulekile ukubana ke ama-journalist noma avumelana lathi la angavumelani lathi ephiwe ke ithuba lokubana bethaphe izindaba kunhlanganiso yethu bebekwazi sikwenza la lokho ke esikumelayo.
Kusenjalo abeZimbabwe Republic Police bakhuthaza ukuqakathekiswa kokwenza ube ngolondolozekileyo umumo ukuze zisebenze ziphephile intatheli izindaba zesifazane zona ezibhekane lobunzima obuphindiweyo bokuthi ngoba zingeze sifazane nganxanye ziyintatheli izindaba. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlelwa ngabesifazane ukuze benelise ukuziphilisa ngalumnyaka esiyusungulayo oka 2023. Singekehlukani izihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho. Uhulumende izolo wazise amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi Kevin McCarthy webandla lama-Republicans akhethwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwelemelika ele-House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimbabwe.